Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato guru rinopikisa reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatatu vaine chirwere ichi. Vanhu gumi vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi uye vanhu vatatu vakabatwawo nechirwere ichi vari munyika. Vanhu vanosvika mazana mana nemakumi matatu nevashanu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevana uye vashaya vachiri vatanhatu. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 63,782 vakavhenekwa kuti vaonekwe kuti vane chirwere ichi here. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti vadarika 9,395,000 uye vafa vadarika mazana mana nemakumi masere zviuru kana kuti 480,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ane makumi maviri nezvishanu kana kuti 2,445,000. Vafa muAmerica chete vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 123,000. Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvemamiriro enzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kuti maquarantine centers vaVictor Nyamandi vanoti kushaya ruzivo rwakakwana ndiko kupa kuti vanhu vakawanda vatapurira nechirwere cheCOVID-19 munzvimbo idzi. Vanoti vari kushushikana zvikuru nekutiza kuri kuita vanhu munzvimbo idzi mushure mekunge mapurisa azivisa kuti vanhu zana nemakumi masere nevana vainge vatiza. Pavanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu vabatwa nechirwere ichi munyika, mazana mana nemakumi mana nevasere vakabva kunze kwenyika, makumi manomwe nevanomwe vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti hurumende igadzirise zvinhu kunzvimbo dzinochengeterwa vanhu idzi mushure mekunge sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakwidza nyaya kumatare richiti hakuna utsanana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanyamandi.
Tikanyatsokutarisa maquarantine centers inzvimbo dzakaisirwa kuti dzikwanise kuchengetedza vanhu vanobva kunzvimbo dzinenge dzine chirwere chekorona kana kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vangangova nechirwere chekorona. Saka pavanenge vari maquarantine centers kana kuti nzvimbo dzokuchengetera idzi, vanotarisirwa ivo kuti kwenguva yavanenge varimo ndonguva yavacharwara. Kana yapfuura zvinenge zvakureva kuti havana chirwere. Muchaona kuti vanhu vanenge vari ku testiwa kuona kuti havana here utachiwana. Saka kana vanenge vabuda utachiwana vanokuwa kuti vana utachiwana, vanenge vataridza kuteta taridza senyika kuti haiwa ndoo chaizvo zvatiri mugwara rakanaka. Hazvibatsiri kuti vanhu vazobuda vazotesta positive vakumisha yavo nokuti ukawanogona kutapurira vamwe. Saka zviri kuita ndizvo chaizvo zvinotarisirwa. Ndodonzo rema quarantine centers.
Ko vari kuti imo ma quarantine centers umo ndoo musisina kumira zvakanaka ma kutotapurirwa vakawanda chirwere ichi.
Pane vamwe vanofungidzira kuti pamwe vanhu vari kubatira ikumomo muma quarantine centers. Ndofunga nyaya yedzidziso kuvanhu vanodzoka, ndo nyaya yatogara tichingopa nguva nenguva kuti vanhu ngavaite social distance vachiita sezvinodiwa namazvikokota vezveutano kuti vasatapurirana. Asi regai ndirambe ndichingosimbisa nyaya yekuti maquarantine centers kwati nzvimbo dzokuchengetedzwa vanhu vari kudzoka kumusha ndizvo zvinotenderwa nebazi rezveutano pasi pose. Kana vanhu vakawanika ikoko vane utachiwana, chorokurapa kwava hakuzotinetsi nokuti tinenge takungoitira maonera pamwe chuma chomuzukuru.
Vamwe vari kutioka vanyamandi vari kutogara vakaita sembeva nekuti hapana nzvimbo yakafaranuka.
Nzvimbo dzose dzatinoshandisa dzakatarauka. Mukatarisa angava makoreji atachinyasa kushandisa kuti matraining institutions, inzvimbo dzakatarauka, inzvimbo dzine pokuti vanhu vanotambira, vanhu vanosera magrounds okuti kana vanenge vaida kumanya vaya vajaira kupractice vanokwana vose vachitenderera vachiita zvavanoda. Saka zvinotaurwa navanhu izvi kungotauravo vanhu vanenge vane chinangwa chezvinhu zvinenge zvisingaiti. Asi ndingataura inini kuti ayo hachisi chokwadi.
Pane dzidziso yakakwana here nezvechirwere ichi vanyamandi?
Tiri kutaura nezvecovid-19 chirwere chitsva. Pane vamwe vanenge vasingatotendi kuti vari kurwara nacho kusvika vazonzi aiwa iwe uri positive. Saka sechinhu chitsva vanhu vanofanira kuchitambira vozivazve kuti isusu tinofanira kuzvichengetedza kuti tisarwara, tinofanira kuzvichengetedza kuti tisatapurirana. Vamwe havazvitozvizivi ndo zvinofanira kuita.
Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvenharaunda vaVictor Nyamandi vachitaura vari parunare muHarare. DC Alliance inonzi yaendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kumatare dzimosva ichida kuti maby elections ambomiswa zvichitevera kubviswa muparamende kwakaitwa nhengo dzakapinda mudare iri pasi peMDC Alliance. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri waMuzvare Kupe, vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weMDCT inotungamirirwa naMuzvare Kupe, vakalipani Pugeni, vaudza vatori venhau pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House kuti chikwata cheMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa chavaendesa kumatare pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission chichida kuti sarudzo dzekutsvaga vachatsira nhengo dzeparamende 13 dzakabviswa muparamende nechikwata chavo dzisaitwe. Mashoko avapugeni atsinhirwa nenhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT vatapiwa mashakada.
Tanzwa magweta edu achiti izvo MDC Alliance yaendesa kumatare nyaya vachida kuti vamise maby elections kuti asaitwa. Isusu tinofunga kuti maby elections anofanira kuitwa sezvazvakanyorwa pamutemo. Mareasons ava ndingazivi kuti ndechi avaitira kuti vamise maby elections, asi constitution inoti panofanira kuitwa maby elections kana panguva nevacancy.
Asi munyoro anoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiriri weMDC Alliance vaJameson Timber varamba mashoko aya kunyange hazvo vati maby elections haafanirwe kuitwa kudzamara nyaya dzavakakwidza kumatare dzapera. VaTimber vati MDC Alliance yakaenda kumatare ichiti chikwata chamuzvare Kupe hachina kodzero dzekudzinga nhengo dzakasarudzwa kuva muparamende dzichishandisa zita reMDC Alliance.
Hapana chokwadi pane zviri kutaurwa nevaruma. Chakaitika ndechekuti tine vamonzora vasiri nhengo yebato redu vakaenda kuparamende vachisenza nevanhu vezano kwakurikola maMP edu isusu. kwapeza kurukula ma MP edu wakutawara iye munu eparamenda kuti nga achitawara president kuti nga achito pasika kuti paisikwe by election paisikwe munu pano sika isu sitikenda kumatare kutai waka tula kuchallenge mabisiru waka itu kwa munu sika munu kana challenge yake sata ya itu kwa mumbo mira tuwe by election taka endo kudari tuweta challenge edu zonzi isusu tuka katiri wrong ayi wawo tutu kila kulani tuenda tuenda into election na autobachika.
Hatinao kwanza kutawara ni mtawari wavamnangagwa, va George Charamba, pamwena sachi garo we Zek, amai Priscilla Chigumba, kutinzgo kuti vatambizgo ere magwaro ni MDC Alliance kana kuti kwete. Zvichakadai, vapuge ni vati vaita msangano ni nengo dzeparamende dzakawanda, dzavati dzanga zvidarika makumi matatu, uye vati dzimwe nengo dzeparamende dzapa zvikonzero, zvekuti sei dzatadza kuuya kumusangano wa nhasi, dzichinzi dzati dzichazouya kune imwe misangano ichatevera. Chinangwa chemusangano no uyu change chiri chekuzeya mafambisiro avachaita basa reparamende mudare iri. Mushure memusangano uyu vapuge nevati komiti yavo ye National Standing Committee yaitawo musangano umo mavanoti vabvumirana zuva richaitwa Congress yechimbi chimbi yekutsvaga chatsiva mushaka bva Morgan Tsvangirai zvichitevera mutongo wedare Supreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vave mutungamiri we MDC. Dare iri rakati warecherechedze Congress yakaitwawo namuzvare Kupe nokudaro panofanirwa kuitwa Congress iri pamutemo uye panguva iyi muzvare Kupe ndo vanofanobata chigaro chemutungamiri webato kudzamara Congress yaitwa sezvo variwo vakasarudzwa semutungamiri wavatsvangirai paCongress yakaitwa muna 2014. Izvinotevera kumbopfuudzirwa mberi kweCongress iyi kwakanga kwaitwa nebato reMDCT nekuda kwechirwere cheCovid-19. Mashoko avapugeni atsinirwa zvakare navamashakada.
Tawira na isu kuti extraordinary congress yedu ishatanga musi wa 4 September dozi varinosvika ma delegates musi wa 5 kwaitwa the business of the Congo of the extraordinary congress musi wa 6 September vanhu vodzokera kudzimba dzavo.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti MDCT inogona kusara yatsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kuri mubato iri. Kuturwa kwakaitwa mutongo uyu nedare kwakakonzera kuti vamwe vakaita sava Douglas Monzora, vaElias Mudzuri, vaMorgan Komichi pamwe namuzvare Kupe vati vachatevedzera mutongo uyu asi vamwe vari kuti havasi kuzotevedzera zvakaturwa nedare sezvo vachiti vachamisa vakasarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitirwa kugweru gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodza vari kuita zvouori munyika pakuwigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anoigwa magamba enyika eHeroes Acre.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodzawo vari kuita zvouori munyika pakuvigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre. Vachitaura vari pamarinda anovigirwa magamba muHarare, vaMnangagwa vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kushingapo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda pari zvino. VaMnangagwa vakurudzirawo runyararo nekubatana munyika vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire. Vakati upfumi hwenyika huchasimukira chete kana vanhu vakashanda nesimba. VaMnangagwa varemekedza vanilea semunhu ane nhoroondo inodadisa kubva munguva yehondo vari kudivi reZipra. VaMnangagwa vati vanilea au vaiva mumwe wevakuru kuZipra vakadzidzisawo mamwe magamba akaita semukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda. Vanilea au vakarwa muhondo yerusununguko vari mumwe wevatungamiri kana kuti komanda kudivi reZipra vakafira kubulawayo svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasiya vana vatatu nevazukuru vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
akatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Yashika nguwe kutitimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump vaita mabiko nemutungamiri we Poland va Andrzej Duda pamuzinda we White House. Va Duda vakatarisana nesarudzo yakaomarara kumusha kwavo uko vari kuda kudzoserwa pachigaro chemutungamiri wenyika. Munyori mukuru United Nations va Antonio Guterres vayambira nasi kuti mamiriro akaita zvinhu pakati pePalestine neIsrael haana kumira zvakanaka zvichitevera danho reIsrael rekuda kutora zvikamu makumi matatu kubva muzana zvenzvimbo dziri muWest Bank. Sangano reAfrican Diaspora Forum, iro rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa, rinoti rinotambira nemufaro urongwa wekuda kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekudyira pamwe nedzekugadzirwa misoro munyika iyi dzakanga dzavharwa munguva ino yeCOVID-19. Asi sangano iri rinoti riri kushushikana nemashoko evamwe vakuru vakuru vehurumende yeSouth Africa ekuti uwandu hwevashandi vekunze hunofanira kudzikiswa. Sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakavimbisa kuti mabhizimisi madiki aya achavhurwa havana kutara nguva yekuti anovhurwa riini. Asi vanoti mashoko avara maposa aya anongopave kunze vanoshanda mumapoka aya tarisiro yekuti vave kudzokera kumabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi Dr. Sibanda vanoti vave kushushikana nemashoko avanoti akataurwa negurugota rezveupfumi munyika iyi pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende ekuti uwandu hwezvarwa zvekunze zvinoshanda mumabhizimisi aya hunofanira kuderedzwa. Dr. Sibanda vanotiwo danho iri rinoisa vana veZimbabwe vakawanda parumana nzombe sezvo vakawanda vavo vachishanda mumapoka aya. Vanotiwo vanotambira nemufaro mutongo wedare repamusoro weSouth Africa wekuti hurumende inofanirwa kupawo rubatsiro rweCOVID-19 kuzvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Sibanda.
Zvakataurwa navapresidendi kuti takusvika panguva yekuti pavhurwe nzvimbo dzekudyira nemahair saloon. Chokwadi takazvitambira nemufaro mukuru chaizvo, asi mufaro wedu hauzouya watingati wakanaka chaizvo nenyaya yekuti takanzwa Minister of Finance nevamwe zvakare vari muhurumende vachiti panozvovhurwa iko zvino vanhu vese vaya vaishanda mumarestaurant sezvo vanobva kunze especially vekuZimbabwe varo vakawanda vachadzingwa. Takuda kuti tione kuti panodziiswa nhamba yevanhu vanoshanda mumarestaurant kuitira kuti iko zvino varikufunga kuti pagumi pane vanhu 8 vanobva kunze in particular Zimbabwe. Saka vanoda kuti varivese izvozvo kuitira kuti vanobva Zimbabwe vaite 2 out of 10 instead of 8 out of 10. Saka izvi tiri kuona kuti zvichatonetsa chaizvo nenyaya yekuti zvichakonzera kuti vanhu vangosungwa zvisina musoro munzira nekuti kuti vashande mumarestaurant haizi nyaya yekuti vemuno zvarwa zvemuno hazvisi kupiwa opportunity yekuti zvishande restaurant. Asi zviri kuipiwa zvahadi mabasa iwawo kana kuti havashandi zvinofadza vene vemabhizinesi zvinokonzera kuti vapedzisire vaakutora vanhu vanobva kunze.
Saka vakataura here kuti izvi zvichaitwa riini?
Havana zvavo kutaura kuti zvichaitika riini. Vakati nekufamba kwenguva vachatanga vagadzirisa nyaya yekuti zvichafamba sei. Asi ichokwadi kuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere cheCovid vanyanyowandisa uye nevari kushaya vanyanyowandisa chaizvo. Asi vanhu vemumarestaurant nemasiti nanga achitaura havasati avhurwa uye nevanogadzira mabvudzi emasaloni havasati avhura. Saka tiri kutoona kuti zvinogona kungoitika kuti pamwe zvisaenderera mberi zvivhugwe nekuti panguva yatiriko zvino zvatotiomei nekuti nhasi chaiye tatodarika 100,000 yevanhu vaakurwara nechirwere cheCovid.
Tinonzgo kuti pane mutongo wakapiwa nedare repamusoro pamusoro pekunyimwa rubatsiro rweCovid-19 kwanga kuchitwa zvicharo zvekunze kwenyika. Mungatudza pamusoro penyaya.
Svondo rapera kwakaendwa kuhigh court nenyaya yekuti vanhu vakatizira muno muSouth Africa vanonzi asylum seekers havana kupuwa kana kuti havana kunyorwa kuti vachapiwawo rubatsiro rweMSRD pamwe chete nevanhu vemaspecial permits vanova vanhu vanobva kuZimbabwe, Angola neLesotho. Saka pavakaenda kumatare, matare akasvika kuti hazvisi pamutemo, hazvifambirani nebumbiro remutemo wenyika kuti vanhu vava vanyimwe zvinorubatsiro rwehurumende nekuti vanhu vanozivikanwa kuti vari munyika uye vanoda kubatsirwa nenyika. Saka matare akapa minister vari in charge nezvesasa social development mazuva mashanu kuti vanotarisa kuti mari inodikanwa kuti kubatsirwe vanhu ava imari uye vanhu vanofanira kuti vapiwewo rubatsiro rwacho. Kana vasangana nematambudziko vave nenzira yekuti vakumbire kubatsirwa itarisiwe zvakare nyaya dzacho. Saka pari zvino tinotoziva kuti vanhu vaya vanonzi maasylum seekers vakatiza vasati vapiwa marefugee status nemaspecial permits vakufanirwa kuti vapiwewo chirubatsiro rwemaSRD.
Saka imi sesangano reAfrican Diaspora Forum makatambira sei mutongo iwo wakapiwa nedare uyu?
Takagamuchira nyaya iyi nerufaro rukuru chaizvo nekuti tanga tagara tichitaura kuti aiwa hazvifambidzani nebumbiro remutemo uye nemutemo unova mutemo wakushanda muno muSouth Africa weUnited Nations unofambirana nekodzero dzevanhu vanonzi maasylum seekers nemarefugees nekuti vese vanofanirwa kuti vabatsirwe nehurumende. Saka zvanga zviri zvinhu zvinototinetsa uye tanga tichitotaudzana nehurumende kuti inofanira kuti izvigadzirise. Saka Scalabrine payakazvitora ichizviendesa kuhigh court takabva tatenderera tikafara chaizvo kuti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitirwa. Hatifaniri kuti tishande nenyaya dzokuti pane vanhu vasingafariri vanhu vanobva kunze chero vanhu vacho vari munyika zviri pamutemo. Uye tanga tagara tichikudzira kuti hurumende dechibatsira vanhu vese vamunyika yeSouth Africa nenguva ino yechirwere cheCovid nekuti kusabatsira vanhu ivavo chero vasiri munyika zviri pamutemo zvinoti vanhu ivavo ndivo vachava aweak point yekuti vanhu varware nekuti ivo panoti vanhu vese ngavagare mudzimba ivo vachabuda kuti vanosvagira kuchira. Pakubuda ikoko vachabatwa nechirwere uye vachachifambisawo vachipa vamwe.
Avo vanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti varambe vachiremekedza mitemo yakaiswa nesangano reWorld Health Organization pamwe chete nechirongwa chenational lockdown icho chiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuitira kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire munyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika wadarika mazana mashanu uyezve pave nevanhu vatanhatu vafa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Mike wewe Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga chirongwa chekungorora munhu wese kuitira kuti pave neruzivo rwechokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Isusu tiri kuti manumbers edu ari kuita achiwedzera uyezve ari kuonekwa kunze ari kuspreada in the community as well as nevanhu vari kudzoka munyika. Saka isusu sana mazvikokota tinokurudzira ruzhinji rwenyika rirambe richititeerera uyezve richipractisa social distancing uyezve kupfeka mamask negood hygiene, strict hygiene mudzimba uyezve kwavanoshandira. Izvi zvinova zvinobetsera kuti chirwere chisanyanye kupararira maningi.
Mabata nyaya yecommunity based spreading tikuona kuti nhamba yevanhu vari kuspreada utachiwana muvanhu kana tigati nechirungu musociety iri kukwira. Sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kuzvitambira sei izvese izvi?
Tinofanira kutanga taaccepta kuti zveshuwa chirwere ichi ichokwadi chiriko. Tine vamwe vakufunga kuti maybe ndezvekudzimwe nyika kana kuti zvinobata vamwe vanhu vasiri isusu. Chirwere ichi chinokwanisa kubata ani naani zvake uyezve tinofanira kuramba tichipractisa maprinciples edu ekuti tisawane utachiona, tichipractisa social distancing, tichigeza maoko. Wakaona wadevelopa masymptoms wofonera ana mazvikokota kuti uudzwe kuti chii chiri kuitika kana kuti uudzwe kwekunotesta.
Kana namba iyaya 2019
2019.
Sezvo tirikuona kuti namba yevanhu iri kuenderera mberi ichikwira yadarika 500. Pataimbo tarisa nzira yaiallocatewa maresources emunyika, kazhinji taiona kuti vanhu vazhinji vaitestwa vanga vari vanhu vanga vachibva kunyika dzakasiyana siyana vari mumaquarantine centers. Nemaonero enyu mungati yave nguva yekuti tichinje strategy iyoyo here, titange kutesta vanhu vari musociety vagara vatori munyika?
I think ideally zvatiri kufanira kutoita ndezvekutoti tinofanira tichiita open testing kuti munhu wese anofanira achitokwanisa kutestwa. Takatarisa zviri kuitwa nzeve munyika kuti vanhu vanongosvika kuma testing center, munhu otestwa oziva kuti amire papi. Saka ndo kwatiri kufanira tichitozosvika ikoko. But pane zvino tinoti maresources edu asati akufanira, ndosaka tiri kuita particular focus nemamwe maareas rather than doing the whole community. But tinofanira takasvika ikoko kudhara, ende ndo kwatiri kufanira kusvika.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari paRunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Murisei vatori venhau dzedu kusanganisira nemitete mave notipao nyuzi dzose zuva nezuva. Zita rangu ndinoitwa Morris Muhlanga, ndiri kuno kusouth Africa muPort Elizabeth. Aiwa, chekutanga ndinoti chirwere chekorona chashungurudza pasi rose. Pasi rose vanhu vari kuchema muSouth Africa muno. Chirwere chashungurudza kwazvo chirwere ichi, nekuti now macases ava muSouth Africa ava more than 51,000. Tora kuti zvakutoda kuti Mwari vapindire. Uye munzvimbo dzatinogara isu vamwe vatikusanganwa nemaproblema amwe, vamwe vari kubatwa kumabasa kwatinenge tiri, vachitobatwa vachitestwa vachibatwa, muchitoona kuti zveshuwa mumwe wedu oenda here vatobatwa korona ipapo. Saka iyi zvinhu zviri kutoramba zvichienderera mberi. Zvinotodawo Mwari mukati kuti vapindire, zvinotoda Mwari kuti vapindire vachiisa masimba avo, nekuti iyi chirwere chashungurudza pasi rose, chashungurudza chirwere ichi chanetsa. Saka iyi zvinhu zvinorwadza kwazvo, vamwe vachipera kufa, vamwe vachirapwa vachipona. Asi tinoti Mwari dei vaipindira, vairamba vakapindira, vangorambawo vakatarisa vakaisa masimba avo kuti vanhu vasafa, vangorwara vachingopona. Ndinoti ndatenda hangu, ndonyaya ndingada zvangu kutaura. Ndokwazisa vose vari kumba kwandinogara, kwana zamuchiya vose vanga vachindinzwawo. Ndinoti aiwa, inini tichakachengetwa naMwari kwatiri kuno. Ndatenda hangu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.